tine dambudziko iro rakasangana naro rekuti varaidzi especially vanobata basa ravo vari kuzvikoro zviri kumaruwa vatadza kudzokera kumabasa nekuda kwemafashanu ari munyika pari zvino zvikuru sei nzvimbo dzakaita seMashonaland West neManikaland Province tine almost 3/4 emamembers edu vatadza kuenda kumabasa kusora nhasi.
Matambudziko aya angakanganisa zvakadii kuvhurwa kwetemu ino? Tichiona kuti nhasi nyika yavhura kotoro itsva.
Iri dambudziko rekuti rakagara ringoripo kubva kaenda kare, especially pakatanga kuzozarwa zvimwe zvikoro munzvimbo dzaimbova maplaza atingati maresettlement areas. Toona pane dambudziko rekuti mamwe maresettlement areas aya haana nzvimbo dzakanyatso kukwana dzokudzidzira uyezve dzimba dzematicha dzokugara. Zvinova izvo kuti kana itori nguva yekuti kunenge kuchitonaya mvura kudai chikoro panenge pasitorina, uyezve migwagwa yenzvimbo dzekumaruva yava nenguva ichinge yatokanganika kuti tichazive kuti ichirimo here mumepu yenyika. Zvinova zvakutodzosera basa iri kumashure.
Imi zvii zvamuri kuudzawo nhengo dzenyu dziri kukundikana kudzokera kuzvikoro idzi?
Sangano redu werural teacher zvino neZimbabwe takava necongress yedu yatakaita muna Zvita gore rapera, munova makabuda mune zvimwe zvisungo zvekuti tirambe tichireuchidza nekudhimanda kuhurumende yedu yanhasi kuti inge ichiita seriously look munyaya dzemashandiro uye magariro evadzidzisi naivo vadzidzi zvikuru sei kunzvimbo dziri kumaruwa. Totanga nekutarisa iyo nyaya yemigwagwa, mimwe yacho matoo nemagoronga atoo madhiramuhozi chaiwo chaiwo.
Tinonzwawo kuti vadzidzi vakawanda mune zvimwe zvikoro vanga vachidzorwawo nhasi nenyaya yekuti havanange vakabhadhara mari dzechikoro. Mambonzwa here nezvazvo sesangano?
Tichiri mukutoita tsvagurudzo idzodzo because muzwa nhasi tanga tangowana umbowo hwanga huchingobva kumamembers edu especially kumaNikaland Province. But sesangano through department redu education and research iri tiri kutsvagurudza nekuongorora kuti zvingava zviri kuitika kunzvimbo dzipi